Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, January the 6th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we are looking at Zimbabwe's preliminary delimitation report, which was tabled in Parliament today. The report was prepared by Zimbabwe Electoral Commission ahead of this year's harmonized elections. The report indicates that the parliamentary seats will remain at 210. Some constituencies have been merged with others due to the low number of voters. ZEC also reported that there are more registered voters now than there were during 2018 general elections in some areas. An ad hoc delimitation parliamentary committee has been set up to steer the debate on the report presented to President Emmerson Mnangagwa last week. Some opposition parties say they will discuss the report with their experts, ask ZEC to explain how it drew the new boundaries, and then come up with decisions for mapping the way forward. Indications are that they may reject the report, resulting in the use of old boundaries. Others say it will be impossible to discuss the report as ZANU-PF has the majority in Parliament. The ad hoc committee is expected to present its findings to Parliament next Friday. Full Parliament will debate the report on January 17 and 18 before adopting it or rejecting it. So this is what is going on regarding this story, and we'll be giving you a full view of what happened today, and also we'll be having some experts telling us exactly what they think about this new move that has been taking up. And we also have some guests with us today who will be weighing in on some of the events that are happening. Section 161 of the Zimbabwe Constitution stipulates that once every 10 years on a date or within a period fixed by the Commission so as to fall as soon as possible after a population census, the Zimbabwe Electoral Commission must conduct a delimitation of the electoral boundaries into which Zimbabwe is to be divided. The last delimitation was conducted in 2008 and resulted in the drawing of 210 House of Assembly constituencies, 60 senatorial constituencies, and 1,958 local authority wards. So this is what we will be talking about today. Nasi tiri kutarisa zvange zvichiitika muParamende iyo yadoma komiti ine nhengo gumi nenhatu ichaongorora gwaro rekutanga rekugurwa kwematunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti preliminary delimitation report. Komiti iyi iri kutungamirwa nevakakokerwa nenhengo dzezanu-PF muParamende vapupuraito garepi uye inonzi ine nhengo dzezanu-PF dzakawanda. Gwaro iri richaturwa muParamende musi wa 8 ndira uye rozozeyewa neParamende musi wa 17 nemusi wa 18 ndira. Imwe nhengo yeParliamentary Committee yekufambiswa kweurongwa hwekuongorora gwaro iri vaDexter Nduna vanotaura pamusoro pebasa riri pamberi pavo naGodwin Mangunjwa weStudio 7. Tichange tiri kukupai zvanga zviri kutaurwa navanduna avo vanova mumwe weavo vari muad hoc committee ichawanikwa iyo ichiongorora kuti zvichange zviri kufamba sei, vachange vachitipawo pfungwa dzavo kuti vari kuona sei uyezve kuti vachatambira gwaro irere kana kuti kwete. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Tinoda kutenda Parliament nekuva ne vimbo mandiri ne muan vemcheku kuti inditore indise mu delimitation ad hoc committee iyo yekuti inzwere nyaya yekuti tione kuti ingagadziriswa sei nyaya delimitation yaitwa tishande here ne delimitation report iripo iye zvino yaisiwa ne zek kana kuti tishande ne delimitation yakare yakaitwa in 2008 asi paripo ipa nyaya dzese dzidzo tinenge tichizotarisa constitution section 161 na section 160 kuti tione kuti zvese zviri mu constitution izvozvo zvagadziriswa here tichinyatso zvinzwera chaizvo chaizvo kozoti kana tichitarisa ma act e parliament hakuna imwe act inobvumidzwa kuti itsikirire imwe act tinenge tichida kuti tione kuti commission zvayaita maringe nekuisa delimitation kuma ward zvinobvumidzwa here kana kuti ibasa rema local authority local board kana kuti basa ra president nezvakadaro saka tinenge tichida kuona kuti hakuna imwe act yatsikirira imwe act kana pachirungu inonzi subsidiary legislation should not transgress on the existing legislation saka ndo zvezvimwe zvatinenge tichitarisa kozoti kana tichinge tatarisa tanzwira zvese izvozvo chii chatinoda kuita tiroda kuti tione kuti ma election aitiwa 2023 saka mvunzo unenge uri wekuti oitiwa here ne delimitation yaitiwa iko zvino kana kuti yoitiwa ne delimitation yakaitwa 2008
avo vanga vari vaDexter Nduna mumwe wecommittee yeDelimitation Committee vachitaura naGodwin Mangunjwa. Godwin ataurawo navatenda ibiti veCitizens Coalition for Change vanoti vava kumbonoonzvera gwaro reParliamentary Delimitation Report iri vasati vapa pfungwa dzavo.
Tanga tine concern yekuti ma terms of reference e committee yasetwa neParliament anga ari clear ari pachena so that our channel senza vosenza vachizira kuti vari kusenza nema terms of reference akati so iyoyo concern ya addresswa chechipiri ndechekuti tambira reporti zvatatambira reporti takunoigara pasi nemazvikokota edu tonyatsaiongorora so that we'll come up with a party position ma concerns yedu ma concerns ekuti section 161 yakakomplaiwa here ma constituents akafanana here hapana here gerrymandering here hapana here kucreate ma constituents asikafane kuexista data racho riri kusupporta here report iyi but ma answers iwa tichawana tichaita analysis ye report iyi saka tichaita party position tavongorora nyanzvi dzedu dzaongorora ripoti
kuti ngati iyo composition yecommittee yeparamende iri kutungamira basa iri maionawo sei
hatina kunyanyofara because taona vanhu vezano vakawandisa but for us now nepatasvika zvinhu zvine zvedata inini kana makanditarisa ndiri munhu mutema ndakashata so even mukaisa vanhu 2 million vezano PF they can't call me a white person because this is a data driven process so we're going to look at the data and the data will answer the questions that are posed by section 161 of the constitution
pane matano amunokwanisa kutora here kuramba ripoti kana mukange musina kufara nezviri muripoti
hatisida kusvika ikoko tikada kusvika ikoko takuita kunge tichada kuramba ripoti hatisida kuboxwa ipapo chatiri kuda kuongorora kuti mune munyu here omu mune mafuta here omu zvabikwa mushe here zvichienderana nemutemo handiti kana zvisina kubikwa mushe we take a position kana zvakabikwa mushe we take a position kana zvimwe pekuti pamwe paka zvakanaka pamwe hazvina kunaka we make recommendations kuti zvakashata zvigadzirwe
vatenda ibiti vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vachitaura naGodwin Mangunjwa weStudio 7. Now let's take a short break and we'll be right back after this.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Thank you there for a perspective on this issue. We are joined by our guest, Honorable Poprae Togarepi of Zanon PF, and we were waiting for Honorable Prosper Museami of Citizens Coalition for Change, but we cannot get through to him. So we are going to be turning over to Mr. Tawanda Jokora of the CCC. But I'll start with Honorable Poprae Togarepi of Zanon PF. Tinokuchingamidza ipa chirongwa chedu va Togarepi. Tinoona nhasi pane gwaro raturwa muparamende, asi pane kunyunyuta kune vamwewo vari kuti ivo nhengo dzebato renyu dzakati wandei dziri pakomiti iyi iri kunge ichiongorora delimitation report iyi. Imi munoti chii?
Patambira gwaro chokutanga ndechokuti patambira gwaro repoti yeZimbabwe Electoral Commission sezvinofanirwa kuitwa pamutemo kuti purezidendi vanofanira kuisisa muparamende kuti igoridzeya igoti kana yapedza kudzeya igodzosera kuna purezidendi sefamba neprosesi yacho kakadaro. Zviri zvokuwanda kwememba yedu yezanu PF yavanhu vakawanda vari mukomiti yacho, asi tangi kuchinja zvinotaurwa namastanding rules and orders yedu nokuti tasvika pakuongorora ripoti yezeki. Mapesendeji edu anoenderana nokuhwina kwatakaita maelections 2018, saka tinongotevedzera izvozvo kuti komiti yatiinayo ina vanhu vangani, yani pio zine vanhu vangani vanofanira kunge varipo, political party imwe ina vanhu vanganiwo muparamendi, ndo zvinoreflectwa kuvanhu vayo vaichakontributa kukomiti iyoyo. Saka hapana zvatakambogadzira zvinyuwani, takangotevedzera zvatinoita kumakomiti. Tinosvika ivava vari kukomplena vanotozviziva. Saka kuwanda kwedu haisi mhosva yedu, kuwanda kwedu kugona kwatakaita maelections 2018 ndokunoreflectwa makomiti ose anosvika muparamendi.
Please stay on the line. I will now turn over to Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. You just heard what Honorable Poprae Togarepi was saying. What's your comment regarding that?
And with regards to the delimitation report that has been, that is now out, as you know, it's a highly technical document, and our members of parliament and our technical team are looking at it, and there will be an official comment. So whatever I'm going to discuss here is not official. It's something that I'm taking from what I've read on a personal level on the report, and also what I've been seeing where Zimbabweans have been having this discussion. As you know, from the previous delimitation and from what is happening now, from what you have been hearing people talking on social media, the NPF always takes advantage of the delimitation process to try and, have an advantage in an election, and also to disadvantage other electoral players, in the election. For example, everyone is complaining that ZANU-PF did not, or ZECA did not consult, extensively as it should do, and there was no education in terms of making, people aware of what they're supposed to do. And most importantly, the issue of the numbers, which comes to consultation and transparency on the whole process. We have been asking and asking and asking for the voters' roll or for the numbers, to be published, especially the voters' roll, so that people can see for themselves what are the actual numbers, because the delimitation process is based on the number of people that are registered in a certain constituent, and their threshold in those constituents that will end up, you know, making the number of constituents. We, for example, a constituent must have an average of 27,000 registered voters, with a maximum of maybe 33,000 and a minimum of 21,000. And that is a 20% variance that people have been complaining and talking about on social media. All those numbers were never really set down and agreed by all the people. But what it points out to now is that ZANU-PF or ZEC, you know, both ZEC and ZANU-PF, according to us, according to people, is the same thing. What then ZEC does is they will be able to move certain people or a number of people from a constituency to another constituency. I'll talk about Highfield because I grew up in Highfield, born and bred in Highfield. Right now, what we are seeing from that report is that we have Highfield West and Highfield East. One of those constituents is going to be completely collapsed in. So instead of having two constituencies in Highfield, we have one constituent. And this ZANU-PF ZEC does it deliberately because they know that they do not stand a chance against CCC in the urban areas. So they move people from there and reduce the number of constituencies in the cities. And then you also look at small cities like Marondera, Ramashingo, and others. You see people being gerrymandered, you know, moved from the urban areas to constituencies that are in nearby rural areas. That they do, again, to make sure that people see end up, or opposition parties end up winning less urban centers or urban constituencies, where they know, obviously, that they do not win. Uh-huh. So all these are issues that need to be set down for, and that people discuss, and you know, we agree before the upcoming election.
Yeah, mambo bata makadaro tuenda kunava togarepi honorable. Murugu nzuguwa shuguta urwanava jokora the Citizens Coalition for Change vaneji nyunyu tosha varuku wanikuwa yu vachiti baturenyu rezano PF rinogo na ongeraka shanda nezi kikuitra uti ivo vasa kwanise kuwa nikuwa vachiso kunda maguta. Imi munoti chine shavaruku taurezu.
Ini mazira angu ndo kuti ZEC yaka sezinoreva mutemo yaka taura nevanhu vose kana kuti it consulted all the stakeholders including ZANU-PF, including CCC, including all other political parties. Saka zvokuti ZANU-PF neZEC chinhu chimwe chete ayo maingano dzaanaCuro naGudo. Zvokuti kana munhu achinge aine pfungwa kana kuti achifunga kuti election inouya saka takatodyiwa unotanga kugadzira kuti vanhu muzozvigamuchira nenzira imwe yakasiyana nezvinenge zvaitika pagraund. Saka ipopo handidi kukuenda. Isu seZANU-PF tinofunga kuti ripoti yaitwa patebho nhasi kupalamend tichaienda tigoiongorora tigotaura kana paine zvatinofunga kuti zvinoda kugadziriswa zvigogadziriswa nekuti iyi ipreliminary report. Saka tichaiongorora hatingagoni kuti yakanakirei. Pane zvakaitwa zviri mutemo sezvinotaurwa ne161 section 161 here yakazviteedzera zvese here. Kana taiongorora tinokwanisa kutaurawo kunaka kweripoti yacho kana kuti patinofunga kuti pagadziriswe. Iyi iripoti yauya kwatiri zvandingati muchirungu subject situation where because it's a preliminary report. Saka zvokutanga tatendekana kuti ndiani wakakonzera kudai isi kudziva kwedu seconstitution yedu independent yezec is unquestionable. To ask it to any other political player, are we serious to politics in Zimbabwe? Saka, zvokugadzira kuti kana zvazvo maelections auya tikadyiwa sezvekuti nhingi wakati ZEC haivhoti vanovhota vanhu vatinotaurirana navo kumusha uku pavanenge vachinda kundokambena nechiti chindavo. Saka nyaya yeripoti pari zvino tingazvineta regai tiongorore sevamwe vose vachaongorora angava macivil societies ingavaisusa mapalamendarienzi yaa epublic document vanhu ngavatarire ripoti tigozotaura pamusoro payo taanoruzivo wezviri muripoti.
Okay, thank you so much. Regaitende kuna vadzokora manzwa honorable togare pe vari kuti zvimwe zvamuri kutaura aiwa ndezvemugodzi matsuro uyezve muri kuedza kuti muzoti kana zvinhu zvisina kufamba zvakanaka muzoti pakadai pakadai pari zvino vari kuti ngatimbotarisai gwaro iri tozoziya pamberi imi munoti chii.
Aiwa muri kuzviona kuti vatogare pi vari kuhwanda nemunwe hapana chavatombotaura vangotaura politics maissues chaiwo andareiza ese hapana kana imwe yavada kuswedera padhuze navo nayo nyaya yevoters row vanozviziva kuti zek inonyima vanhu voters row ikodzero yevanhu ikodzero yemwana wese wezimbabwe ikodzero yemapato anenge achiita take part muelection kuti anga achipiwa voters row paine nguva voriona riri editable kwete kuti unongopiwa chidocument takangonzwai tongonzi chionai haitopi vanhu and havana kutaura nezvazvo. Nyaya yatataura yekuti vari kuenda kumataund kumaruva vachibvisa vanhu ikoko zvinove zvitori against mutemo wenyika vanhu vanofanira kuvhota vari pamwe chete pane maissues to do with communities and ethnicity that vanhu verudzi rumwe chete vanofanira kunge vachinovhota vari pamwe chete vanhu vemumaruva vanofanira kuvhota vari kumaruva vanhu vemumadhorobha vanofanira kuvhota vari kumadhorobha but ukatarisa masvingo iri kudamburwa damburwa vanhu vemudhorobha vemumasvingo vanobviswa chimwe chipenga voendeswa kumaruzevha kwainoziva ZANUPF kuti inorova vanhu inotyisidzira vanhu inoshandisa masabhuku inoshandisa machief kuti vanhu ivavo vanovavhotera havatovhoterwi chavanozongoita kugona kuba chete zvavanotaura zvekuti zvinotaurwa nevanhu kuti ZANUPF inohwina kumaruzevha haitohwini chero kumaruzevha kwacho vanongoshandisa masabhuku vanongoshandisa machief nevanhu variko saka ndozvavari kuita izvozvo votora vanhu vari mutaundi vaya vovaisa kumaruzevha mutaundi muyamuyama vanoziva kuti vachamisa vanovazvambaradza seri neseri vanobva vasiya muine maconstituents mashoma vanhu voiswa uko maconstituents vowandira kui kumaruzevha pavanoziva kuti vanokwanisa kuba havana kutaura nezvazvo izvozvo ngavapindure ipapo.
Batai makadaro tichadzoka tichidzoka tichienda kuna vatogare pi. But before we go to our listeners and also come back to our guest, please let's take a short break.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
For those that are just joining us, we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we're also live on VOA Zimbabwe on YouTube. We are now back, and thanks for watching Live Talk tonight. It is time to hear from our valid callers, the stakeholders of the show. But before we go there, we are going to give an opportunity to Honorable Togare P. Kutiva Pindure, zvataurwa navadzokora vari kuti aiwa vatogare pi vari kuwanda nechimwinwe pane zvandiri kuvhunza. Saka regai tinzwe kubva kwamuri, honorable.
Thank you so much. In fact, the member is talking about the voters' role, what is work you have done or what should you do. After going through the report, the member has got members of parliament who are part of this ad hoc committee who are going to debate the report on the 17th and 18th of this month. These are the issues they can raise with that. They can raise in the report that Parliament is going to prepare and send the VET and present the President for onward processing. It is not the duty of ZANU-PF. We believe that he's doing his job independently, and we are very keen to know what that he has done, because the report just came to us today. So we don't want to be blamed or to be here to answer for that. It's not my business. It's not my, the business of my political party.
Uh-huh.
Which area they dominate, and we only have the historical part, 2018 election results, we beat them, including Chamisa Wacho, Aneta Ora, Takato Mujga, Kumba Kwake, Kachwara, Taka Mujga Ichu, Kuzamdiye, Kamnanga Bawaka Mujga Iku. Taka Ili Nae, Kuti Ndiyanu No Una, Ndiyanu No Support Yalani, Ize Zuno Zikama, No Kuti Kinoche Wane Everything. Because the government is China, the same people you are, like I said, the Romans, it's into many ways, men, but it's a period. You are making it to Takawa, Jambara, the Chinese. But I'm not saying that I go, Nayaki, Mayo Pano, Inayayo Kuti. So it is saying, report Yahuya, but you won't go away. You are one and I'm a one hour ago, Aza, my issues are out. If you could be one and I'm a one ready to be Aza, that is a checker report to the end of the parliament. My members are going to be 19. They will debate the same report. We will debate the same report. The other political parties, independent, depends to debate this report. That is a part of your recommendation. In any how are you? Make sure this is a mistake. Where we feel things must be corrected, this is a preliminary report, but it will be looked at in that context. But the politics, we are just talking about elections. We are only looking for a vehicle that is going to create a fair environment for the 2023 election.
Thank you so much, Honorable Puprayito Garepi of ZANU-PF. Let me now go to Mr. Joe Kora of CCC to wrap up as we wait to see if we can have a caller come in. Mr. Joe Kora, your last word.
I know Honorable Togarepi Barbuta Oranyae Zek. Everyone knows that Zek is not independent, and we have submitted reports that we have asked and asked for the independence of ZEC. Everyone knows that ZEC is full of vanavema ZANU-PF, vanavema chief, vanavema minister, masoja, nechi. Because there's nothing independent about ZEC. And I totally agree with him. The report has been brought in. Our members of parliament and technical people are going to sit down and analyze it and obviously publish whatever or make an official report. So what I'm discussing here is not official. I'm just saying from what the public is saying. And lastly, I just want to urge Zimbabweans, citizens everywhere, you know, that the only way we are going to get around this, you've seen, you've heard what I've said in terms of what ZANU-PF is trying to do in the upcoming elections. The only way we can get out of this is for everyone to go and register to vote, and then turn out in numbers to vote for the person who is going to bring real change to Zimbabwe, Advocate Nelson Chamisa.
Thank you so much there, Mr. Tawanda Joe Kora of the Citizens Coalition for Change. I'm not sure if we still have Honorable Togarepi. If you're still on the line, you can please give us your parting words in short before we wind down the program.
In short, ZANU-PF. Inoteedzera zvinoreva mutemo, zvinoreva constitution. Inotipa mukana stakeholders ye zviri kuitwa neZEC kuti tiongorore tipuwe mukana wokuongorora ripoti yavaita nezvavakatibvunza kuti ndozvavakazoisa here muripoti yavo. kana tapedza tikatora position yedu tinoibudisa pachena.
Sorry, honorable, I have to cut you off there. Honorable, sorry, we don't have any extra time. Thank you so much to Honorable Togarepi of ZANU PF and Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. That brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, our viewers and listeners. Be sure to tune in again next week. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night and a great weekend, Zimbabwe.